mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 9 kukadzi 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti vashandi vehurumende vose vachawedzerwa miuro yavo nezvikamu 20 kubva muzana. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti kuparurwa kwehurongwa hwekutsvaga rutsigiro kuchaenderera mberi muBulawayo nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa. Sangano Election Resource Center rinoti vanhu vazhinji vanenge vasina hanya dzekunyoresa kuvhota. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ndiye yakazivisa nezuro usiku kuti vashandi vehurumende vose vachangwedzerwa miuro yavo nezvikamu 20 kubva muzana zvemari dzavanotambira dziri mumadhora emunyika ichidzoserwa shure kubva kutanga kwemwedzi wandira gore rino. Vashandi vakanzi vapiwewo mari yekuAmerica inoita zana remadhora ichichinjwa kubva pamihoro yavo yemadhora emunyika kubva kutanga kwemwedzi unouya wakurume, iyo inenge ichiiswa pamusoro pemadhora 95 emari yokubatsirikana munguva yeCovid-19 iyo vanopiwa iri mumadhora ekuAmerica. Izvi zviri kuuya panguva iyo varayiridzi vasiri kuenda kumabasa vachiti havana mari dzokufambisa. Munyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga varudza Dzvanga Kandemiri weStudio 7 kuti vanotambira nemufaro danho iri sezvo hurumende yazvozviona kuti vanhu vanofanirwa kutambira mari iri mumadhora ekuAmerica.
Kuchira ndechekuti hurumende yakuzviona kuti vanhu vanofanirwa kutambira mari iri mumadhora ekuAmerica nokuti ndo zvatovapo muikonomi, nokuti zvinhu zvose zvakungotengeswa nemari yesidhorari, uye isu hedu hazvina kunge zviri zvinhu zvatingati zvakanyanya kunaka, asi chigaito chechekuti taakutenderana kuti vanhu vanoba kutaa mari inotenga inova mari inenge iri muUS$ chiga chatinoda kugamuchira, tichitarisa kuti kutanga tinoda kuti tidzokere pataivari muma2018.
Asi kaiva Dzatsunga, tiri kuona kuti mihoro yanzi ichawedzerwa mari nemari yemunyika, iyi yekubatsirika ndeiri kunzi ichaiswa $100 yekuAmerica pamusoro, zvichireva kuti kana iri mari yekubatsirika imari inogona kutorerwa mushandi chero nguva.
Hongu, asi isu mabvisiro edu ingagona kutorerwa mushandi ndeyeCovid, iyo $100 iyo haichabviri kuti vaibvise pamutemo, nokuti inotova bhenefiti yomushandi yaapuwa. Covid inogona kubviswa hayo nokuti inenge yakaningana nechirwere, kana chirwere chapera inogona kubva kusisina chirwere chia. Asi ndinongoona sokuti ari zvino tinofanira kungozvitambira kuti takunopindawo mubhengi tichitorawo mari ino yokuti tikabuda imomo tinogona kunotomuka masarekeke $50 totopedzawo mwedzi. Hazvina zvazvo kunyatsokunaka, sezvatataura pekutanga ino rinova danho ratinotarisira kuti nokutekaira kwenguva tichakwanisa kuzoao mari yokuechu.
Saka munoona here nhengo dzenyu dzinove vashandi vehurumende dzichitambira mari idzodzi?
Iko zvino sedanho rangotaura mao anu tisati zvedu tanyatsokudzokera kugunga kwedu kuti tione kuti vanhu vanga zvita sei asi tinoona sokuti vashandi vanogona kutambira kwai asi tarisiro yekuti zvinhu zvinoramba zvichiita.
Munyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunare kuMaharare naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira vararidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takafira Zhou vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nehurumende kutya hondo iri kuitwa nevarairidzi vachiti hapana nhaurirano dzakaitwa nehurumende nevarairidzi pamusoro penyaya iyi.
Hurumende inoti yawedzera vashandi zvikuru sevarairidzi mari dzavanotambira. Abudisa gwaro asi gwaro iri hariratidzi kuti varairidzi vawedzerwa mari.
Saka munoti chaitwa nehurumende apa chii nai Dr. Joe?
Chaita hurumende ndechekuti pamari dziri kutambirwa navarairidzi pari zvino dziri pa 19,000 inoti ichatora mari yakaenzana neUS 100 yatinofunga kuti iri around 12,000. Saka tikabvisa 12,000 mu 19,000 zvinoreva kuti tinenge tasara nemari shoma shoma. Pamari iyoyo inenge yasara ndopavanoti vanozopa an increment ye 20%. Saka zvazvinongoreva ndezvekuti mari hapana zvakajeka zvatingaona sokuti zvaitika nezviri kutaurwa nehurumende izvi. Hazvisviki padyo nemari inodiwa navarairidzi, mari iyo inoita 540. Chimwe chaitwa nehurumende inoti ichazova nekuwedzera mari varairidzi kuti vave nemusiyano mumagiredhi mavanga vari, asi hazvizikuyamwe kuti vanenge vachiwedzerwa sei.
Manga muchida kuti dene hurumende yaita sei?
Zvanga zviri nani kana mari iyo yanga yaiswa in US dollars yatinoziva kuti hainyanyisi kurohwa neinflation.
Saka Dr. Joe, munoti kuhurumende pamusoro penyaya iyi?
Chikurukuru chatinoda kutarisa ndechekuti hapana chinoratidza kuti hurumende inoda kuti varairidzi vadzokere kumabasa nokukurumidza, nokuti hapana mari yatingati yechimbi chimbi serescue package yekuti varairidzi vawanewo chouviri kuti vanangewo kumabasa kwavo nokubhadhara kuvandudza mari dzevana vavo vechikoro. Zvakangoomera murairidzi, murairidzi aringoita nzvira pamuviri, tsvimbo yaro vadapi, hationi zvichipa kuti murairidzi akwanise kunge achienda kuchikoro. Uye zvekare zvinongotaridza kuti hurumende ine humbimbindoga, hapana nhaurirano dzaitwa, asi kuti hurumende ndiyo yangopa ofa iyi. Of course yapa ofa ichida hondo yamutsa navarairidzi yeincapacitation.
Avo vange vari mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takafira Zhou vari parunare kuMasvingo neStudio 7. Bato reCitizens Coalition for Change kana kuti TCCC rinoti urongwa hwekuparura kutsvaga rutsigiro hwesarudzo dzemaby election uhwo hunotarisirwa kuitwa nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa muBulawayo huri kuenderera mberi zvisinei nokusungwa kwedzimwe nhengo dzebato iri pachirongwa chimwe chete ichi muGweru nemusi weSvondo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutariri webato reCCC mudunhu reBulawayo vaSweden Chirodza vakaudza Studio 7 kuti urongwa uhwu huchaenderera mberi zvisinei nekwavakati kutyisidzirwa nemapurisa.
Hurumende yavamunangagwa haina kumbochinja, vanoratidza kuti vanhu vainyepa kuti havachapame zvaiitwa navamugabe, zvinongoratidza kuti ndo vamwe chete, hapana chachinja. Pari zvino muno muBulawayo takatotyidzirwa tikanzi tisapinde murodhi. Vanhu vedu vari kukokwa mumahofisi emapurisa vachitaura kunzi tinokusungai. Saka hatisi kufara nazvo kutyorwa kwekodzero dzedu isusu sebato rakazvimirira rematongero enyika.
Pamubvunzo wekuti chii chiri kuitwa nebato ravo kuti urongwa hwavo husazovhiringidzwa, vakati havangafugure hapwa. Zvichakadaro, darara magistrate muguta reGweru nezuro rakaregedza vatsigiro vashanu vakasungwa mushure mekunge nhengo dzebato reCCC dzakatenderera muguta iri nemusi wesvondo senzira yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabyelection dzichaitwa mwedzi unouya. Sachigaro webato reCCC mudunhu reMidlands vaJosiah Makombe vakaudza Studio 7 kuti dare rakasunungura vashanu ava richiti havana mhosva yavakapara asi imwe nhengo yechitanhatu yakanzi ibhadhare faindi.
Dare raona kuti nyaya iyi haina musoro ndokubva varasa nyaya idzi pasina kupinda mudare. Tinongogara takataura kuti mapurisa anosunga vatsigiri vavachamisa nokuda kwokuti vanenge vatumwa asi mhosva panenge vasina. So tinofara kuti dare raona kuti hapana nyaya ndokubva varasa nyaya idzi. Mumwe vasungwa ava Brian Marape nezuro akabhadhariswa faini yemadhora 2000 yemuZimbabwe asi vamwe vese vadischargewa zvavo pasina mari yabhadharwa.
Taedza kunzwa kubva kugweta rainge rakamirira vatanhatu ava vaReginald Chidawanyika asi nharembozha yavo yange isingadavirwe. Vaitai marombedza nemumwe muongorori wezvematongerwo enyika uye vakave nhengo yebato reMDC parakatanga kuvambwa mugore ra1999. Vamarombedza vanogara kuNorth Carolina kuAmerica vachitsigira bato reCCC vakaudza Studio 7 kuti vanowirirana nemaonero ekuti bato reZANU-PF ishiri nemuririro wayo usingashanduke vachiti kusungwa kwevatsigiri veCCC inzira yekushungurudza vemapato anopikisa izvo vanoti zvinogara zvichiitwa nebato iri.
Chichambi chatapiwa ndechekuti tave kufana kurongeka isu pachedu kuti tizive kuti simba rekuti tikwanise kukunda nekurwisa utongi uhutanyiriri mushandiswa mastate apparatus kuti vambunyikidze nekutadzisa mapoka anopikisa kuti vaite zvirongwa zvavo zvekutsvaga utsigiri tichienda kumabyelections ivayo ufambe zvakanaka nekuti zvinhu zvavagara vachiita taakuziva unhu hwavo.
Asi vaGoodson Nguni avo vanove mukuru wesangano reFederation of Non-Governmental Organizations varivo nhengo yeZANU-PF vakaudza Studio 7 kuti vemapato anopikisa kusanganisira reCCC vanogara vachinyepera hurumende yeZANU-PF senzira yekuisvibisa.
MDC bato rakafoma kuti ribvise ZANU-PF pamatongerwo enyika. Saka kuti varamba chipuwa mari nevarungu vanofanira kuti vapota chifunga kuti chamisa chete chete yakubvisa ZANU-PF manje. Vanzi vasungwa varegedzwa, vasungwa varegedzwa, ndezvekunyepa zvese zvese. Mapurisa vakakudeedza kuti uya kuno kuti panyaya yatira kutaura newe. Hazvirevi kuti wamusungwa ka, unogona kunge wakabirwa zvinhu. Mapurisa ari kutivazoona kuti ndezvako here zvinhu izvi, hazvirevi kuti wasungwa iwo.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti sarudzo dzemunyika dzichagara dzichiunza mutauro kana vemapato anopikisa vachionekwa sevanoshungurudzwa kana kuvhiringidzwa pakutsvaga rutsigiro pachena. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Musengi.
Sangano re-Election Resource Center ERC rinoti harisi kufara kuona kuti vanhu havasi kuedza kunyoresa kuvhota nehuwandu hwavo. Mukuru webasa muERC vaSimon Bobo Sibunu vanoti vanhukadzi vanoratidza kusava nehanya zvikuru nenyaya dzine chekuita nezvematongero enyika. Vachiti mune dzimwe nzvimbo panoshayikwa vanhu vanosvika gumi vanouya kuzonyoresa kuvhota. VaBobo Sibunu vati zvinokosha zvikuru kuti vanhu vazhinji vanyorese kuvhota kuitira kuti zvinobuda musarudzo zviratidze zvido zveveruzhinji rwevanhu munyika. Vati zvaiva nani kana masangano akaita seZimbabwe Electoral Commission aita mushandira pamwe nemamwe masangano kuti vanhu vadzidziswe nekukurudzirwa kubuda mudzimba vachinonyoresa kuvhota.
Ndofunga kusvika pari zvino chatichasa ndechekuti uwandu hwevanhu vari kubuda vachienda kunonyoresa kuvhota tanga tichasiva kuti uwandu hwu unogona kunge hwakati kwirirei, asi tinoona kuti kune dzimwe nzvimbo vanhu havasi kutosvika kana vangasvike gumi kana tingati vanhu mumwe chavo pazuva. Saka mune dzimwe nzvimbo totoona kuti uwandu hushoma shoma chaizvo, saka ndozve kutibatsa pakuti saka kana vanhu vachinge vataradza kutora mukana kuti vange vachienda kunonyoresa kuvhota zvazvinoreva ndezvekuti tichazenge tiine vhota zviro kana gwaro revanyori rinenge risina vanhu vose wanofanwa ngevarimo kana kuti pachazoita chipata pata pekupedzisira kuti vanhu vazenge vachinonyoresa kuvhota zvinova zvinozove nedambudziko zvekare kana vanhu vakazowandisa kumazuva ekupedzisira saka nderimwe redambudziko ratiri kutoona iroro kuti taakutotanga kufunga kuti nechekumberi uko tichazoona chipata pata chinenge chaakuzoitika tichazove dambudziko kukomisheni nekune vanenge vachiita basa rekunyoresa vavhoti
sokuona kwenyu chii chinokonzera kuti vanhu vasamhanya vavakawa nouwandu hwavo kuinda kunonyoresa
zvatiri kuona ndofunga matambudziko nazvipinga izvozvo kusanganirwa nazvo zvevanhu nevanhu zvakati wandei tirikutanga tirikutarisa kuti vanhu havana zvitupa zvinodiwa kuti vange vachikwanisa kunyoresa vazhinji vacho kunyanya vese kana tikatarisa vese vechidiki vazvitupa zvavo tikatarisa makore maviri waya atanga ararama yatanga tiri mucovid kureva kuti zvitupa hazvina kunge zvichipiwa kuvanhu tichizodzokera zvekare kumashure zvitupa zvanga zvagara radambudziko munyika yedu zvanga zvinonzi kana wava kunonyora grade 7 dzimwe nguva kana wava kunonyora form 4 dzimwe nguva ndopaunokwanisa kunge uchiwana chitupa ichocho asi totiona isusu kuti vanhu vamwe vakawanda nevamwe vasiri muzvikoro nevamwe vakarasa nevamwe vasiri musistimu yekudzidzisai vanogona kunge vachidawo zvitupa izvozvo saka havana rimwe dambudziko ratichisangana naro totiona zvekare kudzidziswa kwevanhu dzidzo yezvenemaringe negurejista kuvhota kunyoresa ikoko toona kuti dzidziso iyoyo ishoma kurudziro zvekare toona kuti iri kuitwa nemaorganizations angaite mashoma saka nekuda kwaizvozvo zvinoreva izvo kuti haisi nyika yese hadzisi nzvimbo dzese dziri kunge dzichiziva zvinenge zvichiitika unototi ukatofamba kana muguta reHarare chaimo unotobvunzwa kunzi ko zviri kuitirwa kupi asi muri muguta mabva urongwa hwacho saka utoona kutoti kana kuti zvingaenda kumaruwa ko rinozove dambudziko tichizotarisa zvekare mamiriro ekunze panguva inei kuri kunaya saka simba kune dzimwe nzvimbo vanhu havasi kukwanisa kufamba vamwe vari muminda havane zvavanenge vachimhanyisana nazvo saka toona kuti matambudziko ese iwayo matambudziko ari kusanganirwa nawo nevanhu akuda kunyoresa kuvhota
pano vamunoshora here
ndinofunga kuti taifanira kuti tiite muonera pamwe chete asi muonera pamwe chete unoitwa kana tichinge tese tichidedzwa tichigara panzvimbo imwe chete kuti tirangane kuti zvii zvinoda kuitwa nenguva yakaita sei ndiana angapinda tikaita muonera pamwe chete nevose vatinofanira kunge tichifamba navo pamwe chete takuona kuti vemapato emadzidziso matongerwo enyika vekomisheni inoita zvesarudzo maorganizations anozvimirira oga nenharaunda dzese dziri kuendwa vanhu havanofanira kuita muonera pamwe chete asi kana zvinhu izvi zvichinge zvisina kuitwa semafambisiro ataita sirwa kuti zvinge zvichiitwa tinoona tichiita dambudziko pekupedzisira vanhu vachibuda vari vashoma kuti vainge vachinonyoresa kufuta
election resource center pane zvairi kuita here kusimudzira uwandu hwevanhu vanonyoresa kunovhota
panguva inei ndofunga takaroncha yatingati campaign get out to vote get out to register to vote and then get out to vote chirongwa ichi tagara tanga tiinacho kubva nechekare ndofunga vari kunge vachitarisa even pasocial media yedu vanoona kuti tanga tiine registration drive kana kuti kampeni yatanga tiinayo hatina kumira kampeni iyoyo nekuti tiri kuona kuti vanhu maregistration centers iwayo aiswa yaenda kuvanhu asi dzimwe nedzenguva vamwe vanenge vari nechekure saka tichiri kusapota zvekare neyatinga tichatoservice kana kuvatakura nemabhasai tichinovaisa padhuze tichivabatsira zvekare nekukomishina kusainirwa maafidavits emaproof of residence nokuti vaona kuti nderimwe redambudziko rava rosangana naro saka tiri kushanda zvekare nemagweta vari kusaina mapepa iwayo vachizenge vachiita kuti vanhu vange vachiwana maproof of residence saka ndozvimwe zvezvimwe zvinhu zvatiri kuita zvekare kuti tirerutse mutoro wevanhu kuti vange vachisvika kumaregistration center
avo vange vari mukuru webasa muelection resource center vaisimon bobos bunu vari parunhare kuHarare nestudio 7 bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana nemakumi matatu nevanomwe 137 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu ane makumi matanhatu nevanomwe 5367 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi matatu nemazana manomwe ane makumi mana 230,740
kusika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabai vanomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamirioni mana ane zviuru mazana maviri ane makumi mapfumbamwe nezvitanhatu zvine mazana mashanu ane gumi nevana 4,296,514 vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamirioni matatu ane zviuru mazana matatu ane makumi maviri nezvitanhatu zvine mazana masere ane gumi nevapfumbamwe 3,326,819 ukuwo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi manomwe nechimwe nemakumi mapfumbamwe nevashanu 71,095 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamirioni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Newsday rinoti mahofisi ebazi rinoona nezveutano muSouth Africa ari pamusina anoti uwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvinotsvaka kurapwa zvikuru vanhukadzi vanoda kubatsirwa zvave kuremedza kurapwa kwezvizvarwa zveSouth Africa mudunhu iri izvi zvakabuda mumusangano wakaitwa nemusi wechishanu pakati pevanoona nezveutano muSouth Africa nevamwe vavo vekuZimbabwe munewsday makare zviuru nezviuru zvevanorwara negomarara zvakasara zvisina rubatsiro mushure mekufa kwemichina mitatu kana kuti radio therapy machines yakafa pachipatara chepari renyatwa muHarare zvinonzi michina iyi yave nemazuva gumi nemasere isingashandi newzimbabwe.com rinoti vaimba vagurukota rinoona nezvemari vatendai biti vanoti zvakataurwa nagavhenor wereserve bank of zimbabwe vajohn mangudya zvokuti zimbabwe haina mari yekunze yakakwana kuti zimbabwe ishandise dhorari kuamerica ndezvemanyepo vachiti zimbabwe ine mari inogona kuti ishandise dhora rekuamerica yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
mese munoteerera studio 7 ine ndirikufara chaizvo ndiri kuno zvangu mwenezi rutenga taakufara nekuti taakukwanisa kubhadharira zvivana chikoro nekuda kweindastiri itsva yakavhurwa taakutengesa mapfuura akaisa zvidonje yacho autodyiwa tichatoendi kumunda taakutogara mumupfuura tichitora zvedu mapfuura tichinotengesa tichiita mari ameno donje tatova kutombosiya zvedu meno tetichazoitwa sei daka mapfuura apera ameno tatichadzokera kunoridira mushonga handizivi yangu
ndinoda kubatsira murume uyo unoti ZANU-PF ichahwina mwana wamai ndofunga wakarasigwa ruzhinji kwezimbabwe kunochema iwo unonge uchiopozana noruzhinji kwezimbabwe vanhu ava vakangova vaba kudhara vanoguta isi tinofane nzara iwo unoti ZANU-PF mwana wamai ndofunga ucharohwa nemboma isingagoni vasingakwanisi kuvhika inobva kuna mwari usataura uchidaro ii
ndinokukwazisai vashamara vekustudio 7 nouwando hwenyu mese zita rinoitwa chuma gain handifungi kuti kudiaspora kuine munhu akakwana chako ane pfungwa dzinokwana kuita 5 anosapota ZANU-PF nokuti kana uine pfungwa dzakakwana uri kudiaspora still uchisapota ZANU-PF kureva kuti pfungwa dzako asati chinyatso kuita zvakanakana unotsvake kudiaspora ivaka munyika mako imomo kuwanditi makanaka zvinhu zvese zvakaendeka musi uri kutsvakei kunza ndirikuda kuzama kukorekta baba vari kuti pamberi naedd ari kugadzirisa zvinhu muzimbabwe upasina chana chinhu chiri kunaka vana vake munhu vari kudzidza kupi izvi kuti vari kuona izvozvo maticha ari kuchema achiti iwo haasi kuwana muhoro wavo nekuda kwekuoma kwezvinhu muzimbabwe vanhu vari kusungwa zvisina tsarukana muzimbabwe nekuda kwekuti vanhu vaneta nezanupf vari kuda chenji munyika zvinonzwa mumwe munhu aitaura kuti pamberi nezanupf dhakwa njere ikoko motitsamuisa imo
rega tisvitsewo meseji iyi kune vamwe vedu anova macitizens muzimbabwe mazanu pia rai warume musanyanya kuzviratidza kuti muri kunyanya kupererwa zvakanyanyisa kana nayo president vamunangagwa ngavakuinstraktei mugone kuziva zvamunoita vanhu vezanu pf masapota zezanu pf hamugoni kana kuti hamuna simba uyezve hazvina zvazvinobatsira kuti mumhanye kana kuti mufostere maticha ari pastrike kuti inda yekubasa imi hamuna kana chenyu imimi munongova vanhu vakafanana nevamwe vanhu munotova vabereki siyanai nazvo iri ibasa regavhenmend uyezve maticha vashandi vegavhenmend havasi vashandi venyu ndozvamunofanira kuziva izvozvo zvoga ndo zvinogona kutiratidza kuti hamuna zvamunoziva ndo zvimwe zvinogona kukonzera kuti titoti vedu ngaapinde hake mukomana because strategy yamunopinda nayo haishandi ticha mushandi wegavhenmend imi munoda kupinda munopinda papi siyai gavhenmend zvamungatoita imi kutokurudzira gavhenmend kutoti ngaite basa nemwazvo kuitira kuti vana vedu tose imi mazanu pf nevamwe vose macitizens ose vana vedu vagonopinda kuchikoro zvoga
hamusoi vashamarari vestudio 7 vanotipa nhau kwadzo ini ndiri kutaura pamusoro pematicha hurumende iri kufungei nematicha vana havasi kudzidza yaafundraising here yekuti vana vakapinda muzvikoro vokorekita mari dzemafizi maticha asingauye yekamakuti pamberi apo covid-19 lockdown chokwadi muchiri kuda kuti vana vadzidze here zvikoro hurumende ipai maticha mari muri kuti vanorarama sei chokwadi chiri pachena chamunoona chamunoziva ipai maticha mari muri kushungurudza isu vabereki kunyanya nyanya muri kushungurudza vana kutadzisa vana kuti vana vadzidze hamubvutsikane sei nemari hamuna tsitsi sei nevana gadzirisai ipapo hurumende ngaigadzirisa ipapo hakuna mumwe munhu anogadzirisa imini hurumende ndeiri kufanira kunge ichigadzirisa ipapo
hongu vakuru vanoti nguva dzisvinurirana so mwana nawo dzisati dzasvinura kuona kuti sanupf yaondonganyika zvononga zvichado svinurawo zvazvo more than 1 million macitizens anotiza nhamo kuzimbabwe achinonana botswana south africa kunotsvaga kwekushanda kwaiva kuno kusouth africa macitizens takazarisa tiri kushanda mumapurazi evarungu vatakadzira avowo vanoti rodhi dziri kugadzirwa kana kuti vamunangagwa varambe vari panyanga avowo vanhu vavanodisingazivi zvavanotaura nekuti kutotiza munyika mavo handiti mavanza vachitaura tiri kupretoria kutiza munyika yavo vachitiza nhamo vachinotsvaga basa kunyemeyiri saka dei nyika yenyu yakanaka rodhi dzichigadzirwa maizotiza here muchienda kune dzimwe nyika tisataurai mashoko anobhowa kana kunyangadza vamwe vedu nyika yezimbabwe yaora hapana chakanaka muzimbabwe hakuna mabasa rodhi dzacho dzinogadzirwa mumakore mangani south africa yakatora mpinzi dzitatora rodhi dzavo dzakanaka dzekuzimbabwe dzinu dzamupa mberi yekuti rodhi dziri kugadzirwa kubva rino dzichigadzirwa 43 years rodhi dzichigadzirwa
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika vateereri tinokumbira kuti pamunorekodha maaudhio enyu mutaure nemazwi ari pamusoro sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi hurumende inoti vashandi vehurumende vose vachawedzerwa miuro yavo nezvikamu makumi maviri kubva muzana bato recitizens coalition for change rinoti urongwa hwekutsvaga rutsigiro huchaenderera mberi mubhulawayo nemutungamiri webato iri vanelson chamisa Sangano Re-Election Resource Center rinoti vanhu vazhinji vanenge vasina hanya dzekunyoresa kuvhota. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.